Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vaudzawo Studio 7 kuti urongwa weZimbabwe Electoral Commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare.
Kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti industry irwei uyo apindirei, saka zeka haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera. Saka ndo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera vachiziva kuti vari kukwekwidza ndevakati. Mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza paupresident, mudzimai akaenda kukota akanohwina nyaya yake dei zeke yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare.
Nyaya dziri mumatare dzinosanganisirawo yemutungamiriri webato reLead Muzvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeki kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court. Nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Makoni yaendeswawo mberi nedare.
Tapinda mudare tiri redi takagadzirira kuti ikwanise kuti nyaya inzike, asize isu tanga takakanda mapepa edu ese akakwana kucourt chendevapfuura iyi, asize avo vakamirira zeki vanga vane bepa rimwe chete ravanga vasina kukanda renzi nayo dzefazimi, saka vakakumbira ivo kuti vakwanise kukanda mapepa iwawo vakabvumirwa mudare kuti vakande mapepa iwawo mangwana. Kuenezvo isiyo kwezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mapepa iwavo zvine da kuti tinge tichipindurawo topindurawo misi wechitatu tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi ezvepamutongo wayo.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vaSevia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaZiyambi sezvo bato ravo reZANU-PF riri iro riri kutambira kumatare.
Zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti gurukota rezvemitemo iyi rejustice vaZiyambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saizvozvo kunonotsa kuprinda kwamaballot. Vakatanga kuenda kumatare acho ndiani? Handii ndivo ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudhonzera process yacho kumashure, vachindoda kubvisa mamwe macandidates paballot acho. So ndo vakatanga kumhanya vakaisa Lovedale, ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafriends post vokumisa candidate yakaSukuwere. Vamhanya futi kumatare kubhuruwayo vachida kubvisa vanhu veTriple C. Saka kana vava kunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga.
Mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari.
Toda kuti weruzhinji waone kuti zviri ani fair fair, nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena, asi nekumacandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days. Ndiwo dzindauko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo iyi.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye nhengo dzetriple C 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANU-PF dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.